A very good evening, Zimbabwe. This Thursday, October the 15th, 2020. Welcome to Live Talk. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic currently ravaging the whole world, including Zimbabwe.
Yes, in Zimbabwe, we're looking at 231 deaths and 8,055 cases. This is after the Ministry of Health recorded 19 new cases and one death over the past 48 hours. And there's a promising number of recovering cases. And when we look at these figures, they seem to be declining. Although in other countries other than Zimbabwe, we're looking at the US, we're looking at the UK, the cases seem to be rising.
Yes, and when we look at the global figures currently, Johns Hopkins University, based here in the United States, says that there are over 38 million COVID-19 positive cases globally, with 1 million deaths. And in the United States, where we're broadcasting from currently, we have 7.9, nearly 8 million COVID-19 positive cases with 216,000 deaths currently being reported. So these are some of the figures that we're seeing coming out of the global scene and also here in the United States. Star.
Yes, Marv, and as we are talking today, it's International Rural Women's Day, and we've seen several human rights organizations calling for the upliftment of women in rural areas through some gender responsive investment, because women are facing a lot of problems during this COVID-19 pandemic. And this year's theme is Building Rural Women's Resilience in the Wake of COVID-19, which shows that many governments and communities will be looking into this issue to uplift women, because we have seen the call to create awareness of rural women's struggles, their needs, and sustainability of rural households and communities. Mm-hmm. And some people in rural areas say they haven't been equipped with the adequate knowledge to protect themselves against COVID-19. So this is what we'll also be looking at, and hoping we'll get our experts, the women leaders, in the upliftment of women.
Mm-hmm. Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu zuva remadzimai ekumaruva. Tiri kutarisa isu zviri kuitika kumadzimai ekumaruva panguva ino yeCOVID-19. Tinoona madzimai akawanda vari kuti ivo vari kutarisana nezvenhinga mupinyi zvakasiyana siyana, zvinosanganisira izvo kusawana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunge vachirwisa denda irori reCOVID-19. Uye zvakare vari kutaura ivo kuti zvimwe zvinhu zvakadai sekodzero dzemadzimai vangave vari vekumaruva nekumwewo dziri kuwanikwa idzo panguva ino yeCOVID-19 dzichiwanikwa dzichityorwa. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kutarisa kuti zvakamira sei nyanya panyaya yekubatwa kwemadzimai ekumaruva, kuti vari kuwana here zvikwanisiro, uyezve kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa here dzichiwanikwa idzo yatingatiye kuti dzichirespektwa nevavo vagari vemunzvimbo idzodzi. Tinotarisa zvakare kuti pasi rose neZimbabwe vakange vari kurangarira zuva remwanasikana nemusi wesvondo wapfuura, rinozivikanwa iro rokunzi International Day of the Girl Child. Saka zvizhinji zviri kuitika panguva iyo ino, uyezve tichange tiri kuzeya nevanyarikani vedu kuti vanoona sei zviri kuitika munyaya iyoyi yemabatirwo ari kuitwa kodzero dzemadzimai. Star.
Yebo ke, namhlanje ke sikhangela udubo olubhekane labesifazana emhlabeni jikelele. Sikhangela ukuthi abaningi balwisana legcikwane leCOVID-19. Yebo ke, siyabona ukuthi njalo emhlabeni jikelele igcikwane leli selihlasele abantu abaningi abedlula izigidi ezingamathumi ezizinkulungwane ezingamachumi amathathu since lapha ke sikhuluma nge 38,599,508 cases njalo selibulele ke abantu abedlula isigidi esisodwa. Sibona njalo ukuthi eZimbabwe sebengamakhulu amabili 231 ababulewe leli gcikwane kwathi abahlaselwe yilo sebe zinkulungwane ezisitshiyagalombili ke zikedlula lelo nani i-8,055 litsho njalo ke ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethula nsuku zonke. Sikhangela njalo ukuthi namuhla lelanga lokunanza amalungelo abesifazane singathi thina yi-International Women's Day rural, yikho ke kukhangelwa abesifazane lapha abahlala emaphandleni labo kukhanya kuningi okubahluphayo okungafani nalaba abanye babo abasemadolobheni. Njalo umhlonishwa wethu wokuqala esiza kukhuluma laye lapha ngunkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso elwela-ke amalungelo abesifazana ye-Women Development Association of Zimbabwe. Yena ke usebenza kakhulu nabesifazana emaphandleni lapha nendaweni eziningi. Sake sikhulume laye nje kuyona la umsakazo esitshela ngehlelo eziningi. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Nkiwane. Ye, kodwa esingathi ivolume kuphansi kakhulu. Liyangizwa kodwa? Ye, hayi sokungani kuyezwakala mbijana kathesi. Ye, siyabona ukuthi lamhla lilanga-ke lokunanza amalungelo abesifazana emaphandleni. Njengenhlanganiso lingasichasela ukuthi kuyini eselikwenzile ukuthi linanzeleli na?
Thina njengoda zisithandekile sithe izolo mhlaka-14 sabuthana nama-members ethu sikhumbula, sikhumbuzana, sifundisana ngaleli langa njalo sijabulela ukuthi njengabomama bemakhaya kuningi esikwenzayo, iningi contribution esiyenzayo ku-economy naku-society nge-general lapho sihlezi khona lelizweni nge-general.
Yebo ke singathi ke ngesingisi, how did you, what exactly did you do to commemorate this day as an organization?
What we did, we invited groups, we have a number of groups, so we invited each group to send one or two representatives to bring their produce. Some are doing basketry, some are doing dolls, some are doing garden, they are doing a number. Some are even going to Messina to order buying and selling. Now that we did not have Messina, they're buying around. We have China shops, we have shops, Messina shops in the country. So they're ordering goods and selling in the communities. So we requested them to bring their produces and sell among each other. Each group would buy for each members who are not there. So we were not really forcing, but encouraging groups to buy goods from other groups so that they benefit economically.
Yes, and so did the women come in their large numbers, and what exactly, what products did they bring to the event?
Not really in their numbers. Usually, you usually have a large group of people when we have such commemorations, like at times we clock 400. But this year, because of the COVID-19, we had to be COVID-compliant, and we requested only 30 groups to send in their members. So we were 35 in number, including our staff members.
Yes, and what products are we talking about here, which the women produce themselves and, you know, trade it?
They brought things like doils, chair beds, craftwork like mats, basketry, a lot. What they do in their gardens, garden produce.
Is what they got. Okay. COVID-19
Now, the Latina, any again, and you know what the mass is about to the end. Siva Mamaku, the city. And I was looking at the Siva Makua money. But I learned that an NIOTE equivalent in Tetra Holoman, the 80, Avantu Valley, less than 50 money long thing. Sakaya Ama group, a tuti, a group of my young man. It's my own day at Baba Vili. I will live in Baba tonight. Babuile, Aroma, Tila, my way to Amaneti, Amachetes, Naloka, and that thing. What is Lava Ryan, they buying and selling, but we are living Baba inside. What is Lava Ryan's Opecari, but we are Aroma scones, Aroma cake, baby things, auntie. So in number, about the Amakupa Mutate was one of the essential staff said 35 as long as a name. But I enjoy my two. It had been a city.
I would say, yes, or that, Siabunaga Kulu.
VOA Africa in Zimbabwe has moved to a new satellite. Listeners can now find us on SES5 band and C-band transponders. Continue counting on us for the latest news, music, sports, and more. Now with a better signal and a better sound. VOA Africa in Zimbabwe, your best source for news and information.
Aiwa, tinoku chingamiza ipachirongwa. Regaiti mbonzwa, shukutarifana ni mamwe mazimai varikuwa rusape. Tinoku chingamiza ipachirongwa, sisi
kutina
wema. Muga tifu na nguruwe kutijiju kutarifa na lima zimai. Ivari kumaruwa iku kukua muri kwa rusapi.
Mazimai, especially mazimai chidiki, wachini wanawachukenda kushukuru. Warukunya ya usalangani, challenge kutu, warukunya ya kuita overworking ya kanyanya kushandira muri zao. Especially kumagurima, nguwe kurima, wanungu waru kustafa, kutu wane kwa waru kurima. Na kutu wane kumaricho, kutu wane se wane se wana kushukuru. Saka ndiro big challenge yaru nyawashana saka na wakazi shingi pati saka daro nungo shingirida ni kuito wane kima project saka fane kuchengeta huku ni kuchengeta wansuro saka siya nasi ya nikurima magadi
Tutari sapangua ino ye COVID-19 mungati imi majimai vekumaruwa muruku wana zizi so ya kakuwa na irepa msoro peda ambu zikuwerechi rwerechi
ya at least turukuwa na damuzima turukuwa na zizi so ya kakuwa na wanona nezwe heoti ku area kwetu especially kumtuwa mtasa central wariko wana wanecha nezwe heoti wanafambo chisitisa every time kuti chukuhu wereche corona ichi mnoo mkasanga nacho mnoo chuhoda sei chino ziri wa sei kare maka figa mamas wariko itapasara wawezwe utana
panija mga da kuona chigaziri kwa erese mazimaye kumaruwa sezo zivara nasi zivari zivari kurangarira mabasa, mubatuwa ni mazimai ikumaruwa.
Ya, no kwanza tu kukumbira kuti zvinhu zvinova zvibuda kugadzisa nezve kuti wakadzi especially wakadzi tofana kuti tiri kusimudzirwa mabasa atinonga tiri kuita. Iwo vana dziri ari ma programs ekurima kana kuita zvema projects tatongo kumbira kuti tichingosimudzirwa pazvidiki zvacho zvetinonga tinazvo izvozvo.
Totarisawo vana vechidiki tiona kuti vasikana vakange vaine zuva ravo reInternational Day of the Girl Child nemusi wesvondo. Vasikana vechidiki ikoko kumaruva vari kuwanikwa vachiwanikwa kodzero dzavo dzichichengetedzeka here?
Ya, vasikana vechidiki vari kuonekwa vari kuchengetedza dziri kuchengetedzeka kodzero dzavo. And then tine vamwe maorganization akafanana ne World Plan International vanouya vachidzidzisa vana kuchengetedze kuti kodzero dzavo dzinochengetwa sei. And then mumavillages varimo futi vanoona nezvevana zvemachild abuse nenei vanonga vari kungovadzidzisa most of the time.
Pane zvimwe zvamungada kuona zvichiitwa here panyaya iyo yekuchengetedzekwa kwekodzero dzevana zvikana?
Ya, tinonga tiuda kuona especially kuvana vechikoro tine dzimwe nherera dzinonga dziri kana kuti muarea. Saka nherera idzodzodzo vana vasikana especially vana vechivasikana tinoona kuti nguva zhinji vana ivavavo kana at least akasvika grade 7 akutoenda kubasa but kodzero yake ngekunge ari kuenda kuchikoro ichidzidzawo zvichifananawo nezvinoitwa mwana mukomana. Saka especially dzinonga vana vechidiki vasikana vanonga vasina vabereki wese kana kuti vari kuchengetwa ndivana mbuya. Wana mbuya wanongo wasina ruzivo rwakakwana rwekuti mwana wechisikana ikodzero yake kuti aende kuchikoro. Wanongo wakutomirira kuti otochengetwa nemwana yekuti dai aenda kuchikoro aende kuti kubasa. Saka tinongokurudzira izvozvo kuti wana ivo wana vanhu wese wasikana kana paine maorganization angu akavabatsira kuti wana wakadaro so vaende kuchikoro varapa vari kudzidza kuti malevels edu awo afanane nevana vakomana.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Okay. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
So we're hearing there from one of the women in the rural areas from Rusape. She was just talking about some of the issues that they are facing there in the rural areas. So she was saying she hopes that the government will do more to make sure that some of the issues being faced by young girls, especially access to education, she said that this, you know, is taken care of, because she says there are some organizations that have been working in the rural community where she's at in Rusape. She mentioned Plan International and other organizations that have actually come in to speak about the rights of the girl child and also to speak about, you know, how women's how women can also be respected in the work that they're doing, because she said there are a lot of women, young women, that are actually finding themselves, even during this COVID, going to till the land in order to make sure that they bring in money to look for their young kids. So those are some of the issues that she spoke about.
This is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
In the wake of COVID-19, that was our theme for this year. So as frontliners or as women are frontliners of responding to every pandemic, every situation, so we have to give them information. We have to give them tactics. We have to give them means and the ways of fighting this COVID-19. When we started, we made sure that we give them information about the disease, how it is spread and its symptoms. We had to put placards posters at places where they get water, at bus stops, call meetings, WhatsApp groups, and send information. And when we got to know that we need to wash our hands, we really went further and taught them how to make what we call scoop gear, bottles of water at every gate for every visitor to wash hands. And at every funeral, we used to encourage women to run with the scoop gears, place them everywhere for people to wash their hands. So we had to what we called scoop gear hang-up campaign. We also went on, and even social distancing, went together with scoop gear campaign. We went on and taught them how to sew masks using old clothes or new clothes, because, you know, buying masks was going to be a problem. So women used to sew. We had patterns for children, patterns for adults, patterns for men. So we also gave them those means to say it's not the new one that can work, but whatever can cover your face, your mouth, and your nose. So that is how we did. And I'm happy that every Homestead, where we have got members, we have these group chairs, we have these boxes of water. Those that did not have means of buying, we said in groups, they bought Ama detergent and shared in groups of 10, so that every Homestead could have. They also do a lot of work at Masimini and everywhere. So we made sure that some of the work that we do, we take them to where they work. As in their gardens, they have got craft clubs. So we went there to educate them so that we did not call them to gather in large numbers.
Well, that seems like a lot of projects, but how effective are those projects? Are the women adhering to wearing the masks which they saw? And does the scoop gear really work? Does everyone have it? Do they know how to use it effectively?
The scoop gear works really very much. As it is, schools are opening. Grade 7s have opened, 4s have opened. What we have done, women, SDC, went to the schools and put these scoop gears in almost every classroom door so that children wash their hands. The masks, yes, every woman, they always have the masks in their mouth. But there's this element that people think the mask is only maybe for police, and when you approach a group, after greeting them, you lower your mask. So we are still encouraging women not to lower their mask wherever and whenever. They always wear their mask. Even if they go to towns and buses, we encourage them not to wear these masks for the police, for people to see, but for them to protect themselves and other people.
Yes, just in brief, can you explain to us how the scoop gear works?
The scoop gear, we have 5 liter gallons. We pour water, then at the side, we open a hole. Fit for a barrel of a pen barrel. Then we put it there. Then we hang it over two pillars, sticks. We put a rod. Then we hang the scoop gear there. We also put a gear, like a heavy. It can be a stick, but something heavier than it. So that when you get to a homestead, you don't touch the scoop gear, but you only put your foot on the gear and it will spill some water. You wash your hands there. That is what we call scoop gear. The gear that is where we put our feet, like the gear in the car, is what gives it its name, the scoop gear.
Very interesting indeed. Kulabo ke abangezwa isingisi ungabachazisela ngamafichana ukuthi yiziphi inhlelo selizigqubile njalo kuziphi izigaba zelizwe ezokuthi abesifazane ikakhulu emaphandleni bezenqabele ekuthelelelani igcikwane leli ele COVID-19.
Thinalonyaka sivele sathi umnyaka uqalisa sahamba lethimu ethi Building Rural Women's Resilience in the wake of the COVID-19 pandemic. So saqalisa ukuthi omama nxa sisemakhaya asibali maphepha asinamaredio. Sakuthatha ukuthi kumele omama sibanike information vele kuyini i-COVID. Saqalisa ukubheda nezikotho thina sinazikotho endaweni eziningi. Kule mithombo saya emithonjeni saya ema-bus stop salungisa amabhakani sibanika ukuthi information ukuthi kuyivele i-COVID-19 vele iqalisa njani ithelelana njani ibonakala njani ukuthi usulayo ma usulayo sekumele wenzeni sabanika-ke information sasuka lapho sathi thina abantu sekufika ukuthi asibhezeni izandla ukuze sizivikele ngalokhu sahle sagijima le-group gear sagijima sathi muzi wonke awube le-group gear saba lama-members ethu sigrubhane ukuthi yena hambe imizi eyi-10 yena hambe imizi eyi-10 sayibhoda imizi safundisa o-group gear fortunately-ke kulama-5 meter abantu behola i-care abangaholiwe sibanika ama-5 meter lawo ukuthi balengise emzini yabo abanye kwi-scoop gear kumele sithele imithi okunjengaba sunlight liquid o-domestos o-juki abanye bafake imlota so lokho kudengwa abanye bebengela mali yabo so sasigrubhana sithi thena nini kumbe lithenga imbodlela ye-sunlight liquid lichathekelani nilokhu kusadingwa futhi okunye okwesibili nilokhu kusadingwa enye yesibili atleast selila bakwenza omama sasuka lapho besakunanzelela sesizwa ukuthi valani imlomo lamakhala saqalisa ukuthi ukuyathenga kunzima sase siqalisa-ke ukuthi bomama asiwatheni amadendethu sawatha okusaqinileyo amakawuso lawo esingasawagqokiyo saqalisa ukuthunga saba lephetheni yabantwana ephetheni yabomama ephetheni yabobaba uthi asithungeninye wonke umuntu avala amakhala lani nomlomo sakwenza sibili nxa uthutsha kumbe siyasebenza besisebenza khathi esedamu wonke umuntu egqokile imaski yakhe nanxa uthutsha sibili vele edolobhe na usukonesize wonke umuntu eyilungisa uthi uyavala amakhala wena ovela khatshana umpathe emkhuhlane sibona ngani sisebenze kuhle kakhulu ezimfeni besihle sithi ungathiwa konakabani sihle sigijime omama bayemekashe ukuthi asisoda i-scoop gear zimbili zintathu ukwenzela ukuthi abantu bangaze babuthana sebesiyageza omunye lagezele omunye lagezele kungabi lamagrupu amakhulu ekugezeni nokuthi kumbe sidlela khonakale siyageza zona lezi izidumbele ezile e-South Africa ningakazibambi ngisho ngihleze ngiqeda ukusibamba ngisho ngihleze futhi besingakhuthazi bonabo bodivini sahlesathi asingakhangelini izidumbu ngoba simazi ukuthi umuntu usengayo so ziningi inhlelo besizenza sibili njalo sibona ngani ziphumelele ungahamba sibili lakho esilamamemba zethu khona nizoningi labo sigudiya
Yeah,
what do you mean? I'm not sure. Sesile ebantwini ubone singajayelana ubone umuntu usehlisile imaski yakhe sisakhuthazana ukuthi heyi noma nini imaski ayehli emakhaleni lemlonyeni
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Sakuqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Very interesting news there.
Yes.
From this is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
Yes, very unusual, shall we say, innovations that have come up in COVID. And, you know, I like the innovation that they are talking about, the scoop gear, I think they're calling it. In that area. Tofunza nerumirwa mai kuti pane zvamanga muri kuita here pazuva re International Day of the Girl Child uye zve pazuva rino remadzimai ekumaruva epanyaya ye COVID-19.
Zvekutanga mutandi regerera neshona yangu.
Aiwa, munongotaura muchidimbu toenda kune vamwe. Taura henyu muchidimbu.
Taita zvakawanda. Kakapema madzimai kuti auye from magroup akatumidzira each group yanga ichitumidzirawo mudzimai one achiuya nezvavanoita ikoko. Vakauya nemabhasikiti avo, vakauya nemadhaidi avo, vakauya nezvemagarden vachitekeserana ipapo. Ende taikurudzira kuti magroups ngaatengere, ese magroup ngaatengere kuitira kuti asaende nezvaakauya nazvo akasengazvo. Saka zvakafamba nekuti izvino vanga vasipo vaifonerana kumaWhatsApp kuti pane chakati nechakati ndikuri girei. Vanga vakauya nemari vamwe vachikwereta kuti aiwa mwari chauya ngazviuye kunoku. Takatengesa vakasara zvinhu zvishoma-shoma. Izvino vaya vano voga vachitengesa kuma China shops mafunari kunoku vakatengerwa nekuti zvinhu zvavo tinokurudzira kuti ngazvinge zvakachipa-chipa pane izvozvo zvemazvitoro.
Aiwa, ndeichimbonzwa kubva kune vamwe madzimai vari kwarisape. Alo, tomboenda kwarisape panyaya yezvikwanisiro zvinoshandiswa nevasikana vechidiki panguva yavanenge vari kuteya. Mungatini zviri kuwanikwa here zvinhu zvakadai semapedzi nezvimwewo?
Ipapo pane big challenge. Zvinhu zvakadaro hazvisi kunyatsa kuwanikwa zvakakwana. Saka wanafiti wanagono kwa nenda mbunezo kena kushikoro chaiko sangwa za cho zikuja ele dozozo. Muzuto nguwa wana uti mwana hapa shisika umira shakanaka. Saka nyaya zakata eneze mama pezi kumaruwa jini shaka jini shinodone sakutitio shioneke special kuwa na wedu wanongo wakutea.
Saka ini sema zimai waliko kukumaruwa jini shamuru kukuru zira kunyevamu wangadai wakatelera. Panya hiyo yekutipa wani steshi kwa nisiro shotiva na rasa tazi kuenda kushikoro. Niangabe kumaruwa.
Tunata kutokuru zirase wa bereki sema zimai kuti ngatirambe nito kanapane shunonga shuka obatirwa. Tobatira na kanapane mwana otunonga tuko nota kada otisari wei panshinja kapa pa kuchakpa mapezi. Tone watu tunokwansa kuchungani za mapezi kuti tunokwansa kuona mapezi akaita sei. Tuenda kubatira wanaonongo waka ufana nani wanayo wanongo wa kushesha shaka. Tuwampasu wana kushukuru ni wangu panguwa hizi kutera kwao.
Tumbo utarisa shakari mamwe mabasa. Amuru kubata se mazi mai. Tunona panguwa ino ye COVID wangu 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 kutisha. Waka kosha kutimu umuri. Mazi mai. Newa na baba wawani kubachienza nisamikana. Pakatikewa nakumana. Newa nasana. Netiwa nasana wangu wani kwa wasinga wananguwa. Yekuti vawane kuva chiverenga vachiita zvimwe zvinhu kuti vanenge vakatarisirwa kuti vaende kunorima vaite zvimwe zvinhu zvakadaro nyanya kumamisha zvakamira sei ikoko.
Ya tinogara tichidzidziswa newe wanonga vakamirira izvozvo zvozvowana kumaruwa kwedu. Tinodzidziswa kuti wana mwana mukomana unogezwa mapureti kana mwana musikana ari kuverengawo mabasa anofanonga. Akaenza na zvinhu zvakafanana. Hakuna basa rinoitwa rinozingire musikana, hakuna basa rinoitwa rinozingire mukomana. Zvinhu zvese zvinonga zvakaenderana. Kana mwana musikanawo aridawo nguva yekuverenga mapureti asinaogezwa, mwana mukomana une raiti kuti agezwa mapureti mukurobva mumba.
Asi muri kuona vamwe vabereki vari munharaunda yamuri kwarisa peikoko vachitambira here dzidziso iyi?
Mafirst days kutambira dzidziso zvinhu zvazvakavarenga zvavanga vasina kuzvidhaira. Basi kubudikidzwa nekudzidziswa kwatinava tiri kuitwa newe child abuse nemamwe maorganization akasiyana siyana waakuita wachizvijaira ende waakuzvikona.
Tombotarisa zvakare panyaya yekuenda kuzvikoro nezvimwewo. Tinoona kuti munguva yapfuura vana baba vaipa mukana nyanya kuvanakomana kuti vaende kuzvikoro, tichiona vamwe vana vasikana vachirodzwa vasati vabvazira. Kwakamira sei kwarisati?
Izvezvizvi atleast kubva vanhu vaakunyatsa kuziya kuti mwana wemusikana wakakosha sei. Kukosha kwakaita mwana wemusikana ndokukosha kwakaita mwana wemukomana. Saka zviri zvekuti kuenda kuchikoro wakuenda kuchikoro zvakaenzana. Machallenges etinogona kuzotosangana nayo ndekuti mwana unonga akakura asina vabereki, kana vabereki vakashaya, kana vakaseparata uchigara kana kuti neanother parent kana uchigara nambuya. Ndo vana vanogona kuzosangana nechallenge kuti kuchikoro angona kuti abva kuzoenda nekushaya mari yekufisa.
Pane vana here vakanyanyoomerwa panguva ino yeCOVID-19 vari kutowanikwa vachitadzawo kuenda? Nekuti tinoona vamwe vari kuchema nyaya yedhata. Pane vamwe vanabvotaura navo mukoma vari kugweru vachiti nyaya yedhata iri kukanganisa kuti vaite zvidzidzo padande mutande. Zvakamira sei kurusa peko?
Ya izvezvizvi zvinhu zvakatoma kuti vanaende kuchikoro wanga vari kudzidza paonline. Especially kuri kwedu kwamutasa central hazvisi kutogoneka. Network yese nogononga iri kutonetsa inotonetsa zvototi kuchine nzvimbo dziya dzekutoti munotokwira pamusoro pezvikomo kuti mupase kukonana nevamwana. And then padhata rinodhura kuti vana vaonekwa vari kudzidza paonline. Mafoni acho chaiwo chofoni kuti vaunga uri paonline nedhata wadzidze paonline hawatorina hakutomborina. Saka ndiro dambudziko retiri kusangana naro. At least totenda zvinezvi kuti magrade 7 vari kuda vanyora vacho vakadzoka kuchikoro vakuenda kuchikoro. Dati wamwe dhiresi kubva kugrade 6 zvichisvika havana chavanokwanisa kuti vaone kusvikira vasvikoka zvekuchikoro.
Saka mungati kune hurumende panyaya iyoyi yenyaya yatakanyanyotarisana padhata nezvimwe zvakadai zvekuti vana vawane zvikwanisiro nyanya kumaruva ikoko semadzimai?
Ya ini ndingangoti hangu especially pasituation yakadai taivokumbira kuti kana zvichibvira mapurize emadhata anga achidzika kuti vana vese vagone kudzidza paonline kana zvichikwanisika. Nekungokurudzirawo government kuti iisowo kana kuti mawaifi muzvikoro zvakakomberedza zviri mumaruwa kuti vana vaone kuva vachibhenefitawo ipo pa.
Haminoti mungangoti dei nechirungu here mbichana? Aiwa kana zvisingatarisike itsokere gaitendeze mberi ndichazotranslata hangu.
and siti ini saka muno nare mangwa naraka mira siti kani samukadzi wekumaruwa sini
halo
halo ndoti muno nare mangwa naraka mira siti kani samukadzi wekumaruwa
ya ndinoona remangwa nare wakabve kumaruwa kana zvinhu kana sinzi vari vanhu vanoda kuzvishandira wakabve maruwa kushanda vanoshanda mumaminda mao magarden maprojects awo ehuku wakaramba uri kuona masupport neinei zvinhu zvavo zvinoita zvakanaka ndinoto remangwa nare wakabvi wekumaruwa rinotogona kukwira pamusoro kupfuura mukadzi wekumushi wekutaura
aiwa tinotenda esisi Christina adziwema vari kutaura nesu vari kwamutasa
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave
we're hearing there from a lady in the rural areas. She's saying that one of the issues that they are facing is also the issue of young girls not being able to access sanitary ware for them to be able to go to school when they are on their period because, you know, it's just not accessible. They do not have the money. And she's also talking about the issue of data. She says that because, you know, data costs have been really expensive, some of the young girls in the rural areas, including the boys, are finding it difficult to do online classes during this COVID-19. So she was appealing to government to make sure that if they can, they have like places where data is provided free for young girls especially and for those in the rural areas. Then she said, as women, you know, in the rural areas, she feels that they have an opportunity to actually do better than those in towns because they, you know, they can carry on with the farming and with tilling the land and also, you know, whatever other projects that they can come up with during this COVID-19. That's what she was just explaining there.
Amantombazana ke lapha kutshwela impahla zokusebenza ngabe sesikhathini amasanitary pads njalo abanye abenelisi ukungena kubo WhatsApp okwenzeka ukuthi bayifunda nemtshina yamakhompyutha ngakho bacela kuhulumende ukuthi angenele kulolu daba ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Yebo ke sesibuyela kuwe Nkosikazi Ngiwane, njenge-Women's Development Association of Zimbabwe like lahlangana nalo yini usukufanayo njengalolu lukhulunywa umama weRusape ukuthi amantombazana aswela impahla zokugcina ama-sanitary pads lapho konke nje lokho kwabodatha labo online classes. Yebo ke ifoni isazama ukuthi iconnecte selingizwa kathesi
usuphola amankazana stadium
yeye ziqhube
yilesi iye senyemo
yeye selisemoyeni ngakhuluma
kuza amankazana lufana nanti ufani sinabo abantu bethu abanye abangekho elizweni besibakhuthaza ukuthi kumbulana abazawenu ngapha banezinto ezibakhathaza ezinjeamasanitary so besibabile COVID abakubo-South Africa Botswana abantwana besibanishelane kodwa sekuyi-COVID kwaba nzima so babesithumezela imali sathenga-ke besisiyathenga bekudura kodwa-ke abantwana kabahlalanga bengaphathanga lutho esikuncedisiweyo futhi i-hand in hand ayi siyibonile ibhoda inika abantwana kodwa lathi sithi thina a-a bomankazana amaringzeqilawa watsha nini so besibathengela amajiki watsha nini kube klini abazali bancedisa bawani kube klini ku-ayini baphinde babus tshwenyetsise mova yako singapuma sikala tshilele tshina tshinjiloto haya kusoze kusiphathi bafunde la kuthumela na ne akuhlanzekanga kakhulu sike sesithi igiki le ayini kuyancedisa ukuthi into ihlanzeke ukwenza ukuthi siphumuze laba abangekho ekhaya egadeweni bangabe bethenga kokuphela.
Yes, yeah, that's very interesting. If you can put it in English and how you have been helping the girls in the rural area in a sanitary way.
And transformation. They have to fight situations. They sleep and say, ah, the situation is over us. So what we did, we have our girls who are not in the country. Some of their sisters who are in South Africa, who are in Europe, who are in Botswana. So we make requests that they remember their young one. So they were sending to some in South Africa and putting, we also encourage them to show their own. You know, we look for cloth material that is absorbent to use and so they are reusable. Of course, some were saying it's not hygienic, but we emphasize that zinc and iron would make it hygienic. So they use those and to relieve those who are not here.
Okay, that's very interesting. You also said you have said school initiative.
During this COVID-19 lockdown.
Yes.
So what we used to do, they send us money and they buy the sanitary ware. When we get to the issue of data, in the rural areas, radios are rare. So we did not to listen to the radio lessons. But rather, we used to share on WhatsApp those with data. We would share. We have small study groups. So in those study groups, that is where we used to assist to do. We teachers. Those who went up to Form 4, those are the ones that we volunteered. Of course,
we have a bit of network problem there. So you keep coming in and out. But
yeah.
What you're saying. Yes, so we'll come back to you later.
Okay.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku-909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz short wave.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mai vane vari kutaura pamusoro pemaprograma avari kuita vachitaura ivo kuti vari kubatsirawo kumadzimai ekumaruva mukuedza vari kuti vari kubatana nevamwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubve kwenyika vanowanikwa ivo vachitsumira mari yekuti pawanike pachitengwa machira kana zvinenge zvasara madzimai vachizodzidziswa kuti vanosona sei zvikwanisiro zvekushandisa panguva iyo vana vechisikana pavanenge vachitevera. Tanga tiri zvakare tichiedza kuti tibate amai vekuintemba girls trust but network dzekutaura kwatirikuita iri kutinesei vanga vari kutaurawo nepamusoro pezvirongwa zvavari kuita ikoko kunzvimbo yekwamutsasa vachitaura ivo kuti vari kubatsirana mukuedza kudzidzisa kukosha kwakaita kuti mwanasikana awanike iye achiwanikwa achienda kuchikoro vachipawo zvikwanisiro zvakadai semasanitary towels nezvimwewo. Saka ndozvimwe zvatanga tiri kuda kuti tiedze kuti tikurukure pamusoro pezvazvo. Asi tinonzwa zvakare kuti pane madzimai vari kunzvimbo imwe iri kudhuze negame park kwa wani kwa hiko kuchirura nyaya ya tatinga kishumba. Saka ime nyaya tanga chika kutitiliwe na hiko pano atisukurukura asini nyaya yene tuwe kishakari itapatawa sasa tutuwa nipana mamama iskwa varimu njimbo iliku karoi varikuti hiko kune shumba za rura ku national park iliku wani kwa izo jichijiga mwombe uye shete mwombe zevano anzi za pera uye shevano variku wani kwa wachichikira uu upenyu wavo kunjimbo iyo isaka tanga tukeza utipate vanunzi mama maizi kwa kutipata uro upazwa yori reji kutipa mdana ne mazimai varikuma rua kuchinzi kwa kutipu njimbo iyo kukaroi kwa kamira sei panyaya yeshi kutipa urgo kutikune shumba za rura pa national park ilikuwa duze nipa njimbo iyo iye mukaroi panguwa iyo pasiro seriru kuwa nikuwa ilo tichirangarira azuare mazimai vekuma rua saka sektora kwa taika ninyaya yekuti manetu ekara kuti nesei nasa tinokwanisa kunge hatisizvo kutamboedza kuvafonera vanga vari kudayira tisinganzwisisani asi nyaya huru iri kunyanyotaurwa nemadzimai vari kumaruva inyaya iyo yezvikwanisiro zvekuti vanasikana vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vachiwaniswa ivo zvinhu zvakadai semasanitary towels ekushandisa panguva yavo ndiwo nyaya huru yatiri kuona iri kutaurwa nemadzimai vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiti ehe vanhu vangadai zvavo vachitaura pamusoro pekukosha kwekodzero dzemwanasikana asi mwanasikana wechisikana vazhinji vari kuwanikwa ivo vachitarisana nedambudziko irori rekuti kana vari kunguva yavo havasi kukwanisa kunge vachiwana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa uyezve nyaya yedhata rekuti vaite iye yatingati online schooling panguva ino yecovid-19 ndoimwe nyaya yanga iri kusimudzwa pazuva ranhasi asi tichipenderera mberi tichingotarisa tanga tiri kunzwa pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa zvanga zviri kutaurwa namainzi wani zvavari kuita kuedza kubatsira madzimai nevamwewo vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiti vakabatanidza madzimai aya vakauya kuzotengeswa kuzotengesa zvinhu zvavanogadzira nezvimwewo panguva ino yecovid-19 star
Women Development Association of Zimbabwe
that government program. I'm not sure. Very few, if anybody were coming into the country, very much reduced. And even those that are the better jumpers, very much reduced. We no longer see them.
Yes, thank you. There, Mrs. Ntuane was of Women Development Association of Zimbabwe. She was explaining about the discouraging the local community, especially women, from viewing bodies that trickle in from South Africa so as to ensure that they curb the spread of COVID-19 in case the data COVID-related, since this is usually confidential information. I'm saying so because maybe some didn't hear my question if I was on mute. And just in brief, Mrs. Nkiwane, we spoke to you here in Studio 7 during the time when there was a project which you were doing with women concerning goat rearing. Is it the program still, is it still ongoing during this COVID-19? Are the women able to pass one goat to the other? Like, what was the case?
The project is still ongoing. Unfortunately, last year we had a dry spell. People lost a lot of animals, goats, cattle, and everything. Similarly, our projects really suffered that loss. Very few goats are now left within the groups, but the spirit is still the same. When we settle, we surely understand there is a good, there will be good rains. We hopefully. Our projects are going to boom. So we still want to do the person project. And because we are not meeting much, each group being isolated to itself, so there is not much interaction. But we hope by January.
Kubelana imbuzi liyokhe lusebenza yini
uhlelo lolyana lokhu lusebenza sibili omama lokhu belazo imbuzi kodwa last year izulu lingananga kule result omama ngakhulu kakhulu wasanizwa hayi sizingangiya ngeke kodwa isipili umoya olunokuqhubelana ulokukhona and abantu abagubhu ngayinye ngayinye inhlupho ngezimela iyodwa kungelabo.
Yebo ke. Eh lokhu buya ukhuluma njalo kusiwa ngabona iyo leyo networks kodwa ikusasa yabo mama abasemaphandleni ibona njani?
Ikusasa yabo mama emaphandleni mina ngithi ngabe umhlaba wonke nohulumende bananzelele banedishi sambeyile omama umsebenzi uyabandela inkulu amanzi abanye abasela zihlulu uyazi uhulumende ngawe uyabanedisa athe ngenye kunokuthi bayegabula ngezandla enomwe netrento eyodwa ebhodi ngilumele omama uyabona njengokuthi omnye ama-trekta ahamba ayelima khonangani omama ngxe bahlakule kodwa uhulumende asiphungulele nje umsebenzi la manzi bawasondezelwe eduze ukwenza ukuthi angathi amanzi angathi inkuni angathi ukulima konke konke kumkhangele kucima engasanelisi uhulumende lamanye nje amagubhu ancedise.
Yeah, ungakhuluma ke just briefly futhi in English, what do you think is the future for the rural woman in Zimbabwe?
My encourage only government could recognize that women are so to me, if the rural women, and I'm talking about the peasant women, by maybe bringing tractors that would be rotating, that's tilling the land for them, and instead of them fetching water, fetching firewood, going back to the field, you know, it becomes immense for the women. And if you notice, most young women are not in the camp. So most of the women that are in the rural areas are the elders, and they are no longer as strong as it is. So government should chip in and assist them these agents of change,
yeah,
and these great contributors to the economy.
Yes, so we are coming to the end of our show, and I'd like to say thank you very much to Julia Sintiwane of Women Development Association of Zimbabwe. Marvelous.
I'd also like to say thank you to the women out in Risape who actually came in and told us what is happening in that area. And also, there is an issue in Karoi. I was trying to get hold of one of the women there. Mamama Iswa, where they are complaining, the women are complaining that there is a lion which is roaming in the vicinity where they live because they are near a game park. So they are appealing to the government to make sure that, you know, the place is safe, especially for women and young girls, because they say they've lost a lot of cattle due to this lion. So taking from what Nikki was saying, apuvanga vari kuti ivo hurumende inofanira kuti iwanike ichipawo zvinhu zvakadai sematirakita kuti vabatsire madzimai vari kumaruva kuti vachere mvura uyezve vachiwanikwa ivo vachivabatsira kurima muminda yavo. So thank you very much to everybody that was following us, and I would like to notify you that this is a pre-recorded program, so some of the figures we may have given you here, by the time you hear this program, may have changed. I'm Marvelous Mtanganya, who are in Washington.
And I'm Sandegele Mtanga saying, till we meet again, thank you very much.